vachitaura pavashanyira Musasa Project iyo inoshanda nevanhu kadzi vanenge vachishungurudzwa mudzimba. Ambassador Thomas vati dambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai rinowanikwa munyika dzose, asi vakati chimwe chechinangwa chemuzinda wavo kupedza dambudzo iri.
This is a global challenge that exists in every village, every town in the world.
Iri idambudziko rinowanika pasi rose. Tose tinofanirwa kushanda pamwe chete kupedza dambudziko iri, pamwe nekudzidzisa vakomana nevanhurume havafanirwe kumbowana chikonzero chokurova vanhukadzi zvachose. Mhirizhonga yomudzimba, mhirizhonga yezvematongerwo enyika uye mhirizhonga kumba, zvose kuchikora kodzero.
VaThomas vatiwo muzinda wavo wakabatsira Musasa Project nemari inopfuura madhora mazana maviri ezviuru mugore ra2016. VaThomas vatiwo shuviro yavo ndeyekuti hurumende yeAmerica iri kutungamirirwa navaDonald Trump, iyo yakati ichazenge ichikamura mari yainobatsira nayo dzimwe nyika itarisise mashandisirwo emari dzakanangana nebudiriro.
We will have to see what our administration wants to do, but our message to Washington.
Tichamirira kuona zvichaitwa nehurumende yeAmerica, asi isu shoko redu kuWashington nderekuti vatarise mashandisirwo ari kuitwa mari. MuZimbabwe takadzikisa dambudzo reHIV AIDS kubva muzvikamu makumi maviri nemashanu kubva muzana kusvika kuzvikamu gumi nembiri. Nokudaro mari inobva kuAmerica iri kushanda zvakafanira, isu tingori vabetseri.
Mumwe wavakashungurudzwa akapotera kuMusasa muzvare hazvinei chana chimwe, vanoti kuburikidza nemari iyi vakadzidziswawo kusona. Vativo vave kutungamirira chirongwa chekusona, izvo zvinobatsira madzimai kuti akwanise kuchengeta mhuri dzavo kunyange vasina varume.
Kuzoti nditorwe nemusasa ndiende kushelter ndaiabhuswa physically neverbally. Saka Musasa yakanditora ndopa ndanogariswa kushelter yemusasa. Pandaive ndiriko kushelter ndopa ndakatanga kudzidziswa kusona. And before that, ini ndanga ndisingatozive chinonzi kusona kana jira kana kubata, ndisingatorizive. But izvozvizvo takusona maquantities akakura, like maschools takusona ma500 t-shirts, matracksuit maschools, tukusona mababy sets tukuita. Takatisunda kuti tiite project yekusona, takaona kuti mukati medzimba muka madzimai mamwe anenge akangogara vasina zvekuita, vachimirira kuti tingopiwa mari nevarume kana kuti tingotsvaga nzira dzekuwanisa mari dzisina kunaka. Saka project yekusona takaitanga nekuda kubatsira nekusimudzira madzimai.
Mumwe vari kubatsirikanawo nemari iyi muzvare Angeline Chinyani vati zvakanakira mabasa emaoko avari kudzidziswa awa ndezvekuti munhu amanikidzwe kuenda pamudyandigere sezvo achikwanisa kuramba achizvishandira.
Basa remaoko rakanakira pakuti unofana ruchinja unofana cho. Of course unogona kushuvira kuti ndoda kuita mupurisa, ndoda kuita nesi, but kuita mupurisa kana kuita musoja unosvika pakuretire. Of which basa remaoko kana kuri kunzi tailoring ndinongoramba ndichizvisonera kusvikira hamheno, ndosvikira ndife ndichingozviitira basa rangu. Varume vako vandadzimangu vanozotanga atozinyanya kushungurudza mukadzi nenyaya anenge achiti mari ndiri kushanda ndega pano, iwe hauna zvaukuita. Saka ukazviitira mabasa emaoko sometimes ka zvinogona kudzikisa
vanotungamirira Musasa Project amaineti Musanhu vatenda zvikuru rubatsiro rwakawana rwemari, vakati pamusoro pekubatsira madzimai kutanga mabhizimusi, mari yakabatsirawo kuvadzidzisa kuchengetedza mari pamwe nekuwanisa vanoshungurudzwa vanzvimbo dzakasununguka dzekugara. Mari inonzi yakabatsirawo kuti Musasa Project ikwanise kudzidzisa ruzhinji kusanganisira vanhurume kukosha kwekugara zvisina mhirizhonga, uye kuti vanhurume varwisewo kupedza kushungurudzwa kwemadzimai mudzimba. Mwedzi wakurume mwedzi wemadzimai pasi rose, uye zuva ramadzimai rinopembererwa musi wa8 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.